A very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, November the 18th, 2019. And this is Live Talk. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about preparations for this farming season, with most communal farmers saying inputs like maize seed and fertilizer away beyond their reach.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are also live streaming on all our Facebook platforms. So please visit us at VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7.
And if you're just joining us tonight on Live Talk, we're talking about preparations for this farming season, with most communal farmers saying inputs like maize seed and fertilizer are way beyond their reach. Added to this, the unstable economic environment has resulted in prices of basic foodstuffs spiraling beyond the reach of many, which has compounded hunger in the country.
And new findings released by the World Food Programme, a report on 14th November 2019, have revealed that 3.58 million rural people in Zimbabwe, 38% of the population, are facing emergency levels of food insecurity.
And thousands of livestock have succumbed to the ravages of drought as the country has been facing a heat wave that has seen temperatures soaring to above 40 degrees Celsius before the current rains.
And the country's economic uncertainty is also having an effect. Even though tobacco is one of Zimbabwe's most lucrative exports, tobacco farmers say they are not reaping the rewards, as new restrictions on foreign currency and cash payments have made it very difficult for many of them to make ends meet. And we are talking about also the state of weather in Zimbabwe. We've seen rains coming to different parts, and I had the pleasure of speaking to Mr. Teach Zinyemba from the Met Department to just give us an insight into what the early rains mean. Let's take a listen to what he had to say.
Any farmer by now would have planted their seeds into the ground in readiness for the rains. We now see that the rainfall pattern is becoming more consistent, which is what we expect from mid-November. We expect more consistent rain-bearing systems, and this is now manifesting. So we do expect farmers to have planted their seeds into the ground, waiting for them to germinate. But it is important also to take advantage of these early rains, because they will give you a start in terms of planting. And I think it is important that you may also stagger your crops, so that one of the fundamental things that are now becoming apparent is the erratic rain. So by staggering your crops, you might actually take advantage of the rains that may fall at whatever particular time of the season. So it is very important that farmers put their seeds into the ground and obviously take advantage of the rains that are currently affecting literally the whole country, except for a few areas in Manicaland, which haven't seen that much rain. But moving forward, we are expecting much more rain, at least towards the end of this week into early next week.
We're hearing there from Teach Zinyemba of the Zimbabwe Met Department, just giving an insight into the current rainy season and urging farmers that if you haven't planted yet, it's time you take advantage and also stagger your crops.
You can join the show right now and tell us what you think about this situation and what is happening in your area. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Yeboge, laboge, abasanda, ukusixhasa kathesi. Udaba isilicubungu lawo lapha ngolwamalungiselelo okulima. Sesibona ukuthi izulu seliqalisile ukuna. Lanxa abanye besithi lamhlanje kwezinye izigaba zelizwe kuyachisa ingani izulu selihambile, kodwa abanye bathi sokuyiso phela isikhathi sokulima. Sikhangela ke ukuthi khona okokusebenzisa kukhona yini ekulimeni lapha. Abantu bayifinyelela yini imvundiso, bayifinyelela yini inhlanyelo, lakho konke okudingakalayo ukuthi bakusebenzise. Sizwile abanye njalo besithi bebezama ukulima, sake saxoxa labanye besithi bebezama ukulima kwezinye izigaba zelizwe, kodwa bafica ukuthi lanxa izulu linile umhlabathi lokhe uqinile, kodwa abanye bathi sebehlanyele. Hikuwa gesi kukutazu kuti usichayile ucingo kumbe uchie inombolo zakho lapha kukhasi lethu le-Facebook lapha esi live streamer khona. Ukuthi sikuchayile ucingo usitshele ukuthi kwesakho isigaba kungakusenzakalani. Ngoba lapha esifuna ukuzwa ikuthi lina kuyini elikwenzayo. Siyananzelela njalo ukuthi labo abalima igwayi lona elikhangelela ukuthi yilo liletha imali eningi elizweni labo balengxaki. Ngoba besehluleka ukufinyelela imali yakwamanye amazwe. Sikhangele njalo lokuthi amazwe omhlaba asayenze ukudingisisa athole ukuthi kwele Zimbabwe baningi kakhulu abantu abalambayo. Ayisikho ukuthi labana behlulekayo ukuziselela hayi lalabo abasemadolobheni lalabo abasebenzayo labo sebengena kuleli nani labantu abafuna ukunika ukudla ngani ngoba imali abayiholayo konke abakuzuzayo kungenelisi ukuthi bebhadalele zonke indleko zabo. Kungakho ke umnotho welizwe ke isimo sawo ukhanya ulomthelela omkhulu kulolu daba ngoba intengo yempahla yezitolo isikhuphukile abantu abenelisi ukuthenga. Kukanti nje lesikhathi esedluleyo abanye abavunanga ngoba izulu lalo lalililutshwana. Kuthi ke labo abavunayo abathola ukulutshwana sokwaphila. Yeso kumele benzeni kabantu bethenga impuphu kodwa la impuphu siyeza ukuthi intengo yayo iqongile kakhulu. Ngakho ke sichayela ucingo usitshela ukuthi kwenzakalani esigabeni sakho.
Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza ipano pachirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu nyaya yekurima uyezve kuti mbeu dziri kuwanikwa here tisingakanganwe kuti makore maviri apfuura iro ziva ruino ndopatakaona vanhu vachibuda vachienda ivo kunofora muHarare vachiti ivo vamugabe vabve pachigaro saka ndozvimwe zvatiri kutarisa kuti pave nemakore maviri apfuura muri kuona here zvasanduka panyaya dzekurima neku ani kwa kuembesa nezvimwewo takwanisa isu kunge tiri kutaura nevanoona ivo nezvemamiriro ekunze vemet department vanga vari kutaura kuti mvura yave kutotanga kunaya uyezve kune avo vanoita zvekurima yave nguva yekuti vakanga dai pari zvino vakatodyara mbesa dzavo dzichizobatsirwawo nemvura yava kunaya. Regai tinzwe kubva kuna vateach Zinyemba vekumet department vachitiudza ivo nemamiriro ekunze uyezve pamusoro pemvura iri kunaya pari zvino.
Ningati pachirungu effective rain. Zvireva kuti avese vasati vadyara muri kutoita manonoko. Mvura iyi hongu yapararira nzvimbo dzakawandisa. Asi chandingade kunyanya kutaura panyaya yemvura ndeukasha watiri kunyanya kuona. Tinodavira kuti vazhinji vazhinji manzwa manhaurwa dzekuti nzvimbo dzakawanda kuri kuita mhepo yakasimba chaizvo iri kuputsa mafafutera iri kuputsa nokutora marata zvakarevo nokudonhedza miti. Ndichitaura ipapo nhasi uno muguta reNeHarare kune miti yadonha yakawanda chaizvo nokuti mhepo yachanga yakasimba yaita kuti motikari dzapanywa dzakawanda chaizvo.
Ko kune varimi mungati mvura iyi yakanaka sei kwavari uyezve vanofanira kuita sei panguva yakadai?
Nodaira kuti varimi vanenge vakatoisa mbesa dzavo pasi. Mvura iyoyi kana kuri kuti maona kuti yasvika pasi pasi pokuti inoita unyoro hwokuti mbesa dzee dzingabude zvinenge zvaakutobatsira. Kana musati madyara zvinoziva kuti munenge wakutodya manonoko nokuti nguva ino tinoziva kuti nokushanduka kuri kuitika mamiriro ekunze atinoti climate change taakuona kuti mwaka yedu yaakugona kuita midiki diki zvakare mvura inokwanisa kugona kukurumidza kuenda. Saka izvozvo zvinhu zvokuti murimi ange achingwarira kuti akwanise kukurumidza kuisa mbeso dzake kana kudzisiyanisa zveinonzi pachirungu staggering inokubatsira izvozvo nokuti tinozoona kuti mvura inogona kushomeka pakati pakati apa asi kana waita kushandisa mbeso dzako gohorako unogona kuzoriwana tichidarira.
Aiwa putanga tiri kunzwa kubva kuna vateach zinyemba vesangano remet department vachikurudzira kuti kana kuine avo vanoita zvekurima nguva ino mungadai makatudyara mbesa kuitira kuti mvura iri kuuya iri kunaya iyi ikwanise kuzokubatsirai. Asi ndiri kunzwa kuti tine vanyarikani vedu vekutanga amai Margaret Hoshiki veZimbabwe Farmers Union. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Hoshiki. Hello.
Magadeni vateereri nemi masimba maripa chirongwa.
Ehe, aiwa amai Hoshiki, momboti itsananguriro panyaya yemwaka uyu wekurima. Vazhinji vari kuchema-chema vachiti mbesa dziri kuvadhurira. Zvakamira sei pari zvino?
Zvechokwadi, mbesa dzingadero dziri kudhura zvechokwadi kutenga mumasoro. Asi tiri kunyanya kukurudzira varimi kuti ngavatsvage mbeu masmall grains, atinoti masmall grains anotibatsira zvakanyanyanyanya mumwaka wakadai, nokuti dzinokurumbidza kuibva uye dzinoshingirira mumvura yakawanda kana ikaita shoma, asi munokurumbidza kukohwa zvinenge zvinobatsira nyika. Uyezve mbeu dzinenge maearly maturity dzatinoti muchivanhu tinoti tsoko, kunyangoti makambanizi mazhinji aane mbeu dzakadaro. Saka tikukurudzira kuti vanhu vatsvage mbeu dzakadaro idzodzidzo, uye murimi chaiwo chaiwo watinoziva kuti murimi anodai akatogadzirira nechekare, achibuda mumunda nguva yake ndonguva yekugadzirira mbesa dzake, ogara akagadzirira mafertilizers ake. Mvura ichingotanga, mvura ichapirwa mazita, mvura ichingotanga kunaya, kwakutorima, kwakutodyara, kwakutogadzirira kubuda kwembesa chitarisira mvura yedu nemanayira inenge ichiita. Ndozvatinokurudzira kuvarimi zvakanyanya.
Mataura imi kuti pane mbesa dzamuri kuti vanhu ndo dzavanofanira kunge vakurima, mbesa idzi dziri kuwanikwa kupi nekuti vazhinji vari kuchema chema?
Mashops ese ari tinoti maagro dealers vanadzo mbesa idzodzo. Tikaenda kunana Farm and City mbesa idzodzo dzinowanikwa zvekare, asi kunyanya mumafarm and city ese, nyika yese yeZimbabwe. Uye tikaenda kumashopu makuru anenge vana OK munana tie makaiswa futi mbesa imomo, machidhausi zvedu ese akaisa mbesa imomo kuti varimi varerukirwe nekuwana mbeu papedyo. Asi tikaenda mumatownships ari mudhuze nesu, mune vatinoti maagro dealers vanopiwa mbesa nemakambani iwayo vachitengesera pedyo nemutengo unokwanisikawo kuti varimi vagone kupinda nawo.
Mombobatsenyi makadaro star?
Yebo ke, sezwa kuthi sasilomunye njalo umhlonitsha wethu ecengweni umnumzana Thandeko Senti Nkandla, ingcwethi ke yezokulima. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga lami ungena kuhlelo.
Yes, sezwa kuthi izulu seliqalisa ukuna kathesi, kuyini okwenzakala khona ngapho esigabeni sakho, abantu sebeqalisile yini ukuphendula?
Kahle ngiqale ngalizulu lelo ukuthi aseliqalisile ukuna. Hayi, singazi kwezinye iindawo. Thina yebo ke lele engathi isiwombe elala kumbe kanye kumbe laphinda endaweni ezithize, kodwa kayisilo leliyana esingathi ngelomdaka wokulima komile. Yinto yokuqala leyo ukuthi alikavele khona ukubona sibili okuthi abantu balime. Yebo kambe hayi, ingazi kwezinye iindawo, kodwa kithi lapha emandebeleni kakhulu eGwanda North engengabhoda kuthangi ngomgqibelo bomile, akula muntu ongaqalisa ukulima khathesi. Okwesibili, lanxa lingana khathesi kuyalinywa ngani? Akula nkabi engadonsa ikhuba khathesi, iqiniso yilona lelo. Ziyazicubela ngenkomo labo babhemi labo sebecuba, ngako lakho lingaze line kulodubo lona lokuthi bayalima ngani. Okwesithathu, inhlanyelo bayithathe ngaphi? Yebo, uhulumende uyabaholiholisa yona leyo engatsho lutho, kodwa vele kayiyindawo lanxa ikhona ayithengeki, ayibambeki abantu abalamali. Vele into yakhona yonke ingxabangxoza, akula nto eqondile. Okwesine, lanxa ngazi bazame ukulima ngamathalakitha, kakuduli lakulo mntu phansi. Ngizwa kuthiwa i-DDF ithi i-hectare elilodwa yi-1,000 yona amadola eZimbabwe kumbe ibhondi kumbe kuthiwa uyini. uthi abantu bazayithatha ngapi leyo mali ngoba abaningi bala mahekthe edlula amabili bamathathu abanye balaba u-5 mali abahamba ayithathe ngayo okunye khona abohamba lamathalakitha amafutha okulimisa ehluba kangaka ngoba umuntu ofuna ukulinyelwa ngamathalakitha engabe ngayo i-DDF ingabe ngabantu nje laqatshwayo kumele azidingele leyo dizili uzayidinga eyithatha ngabe layo iyabiza kakhulu ngoba ithalakitha nxa lilima ila ngabona engathi 20 liters umgqomo ngehectare uyazibonela ke lawo ukuthi umgqomo wedizili usuhahabela amakhulu amane amadola kulukhuni kunzima owinto wakhona.
Ye hayi sifinqo esimqoka leso singathanda ukuthi labanye bengazwa abangazwisisiyo ulimi lwesintu. If you can briefly summarize what you said before on the challenges faced by the Matabeleland South, especially region, when it comes to preparations for farming.
Yes, preparations for farming will always be there in people's minds. And the problem comes to when one wants to implement those plans or operationalize them. First, the rains have not been much to speak about. We may have had a few showers and downpours here and there, but they are of no significance to what people are used to. Okay, let's just say for argument's sake, the rains may have been good in cold. Then what will the people use to plow their fields? Number one, there are no oxen. Very thin. Actually, many communal farmers, as well as perhaps A1 and A2 farmers, the animals are succumbing to drought in a very, very, very unprecedented pace. And two, seed. The government does give seed once in a while to people, but that seed is not much. And for one to supplement what he or she may get from the government, one has got to go to the shops and buy that seed. You can't believe it. The cost is just too exorbitant to the point of being prohibitive for many people. And that is another challenge. And next, as I've said, draft power is not there. People can, like in the past, they could hire tractors from organizations like the DDF, District Development Fund. But I'm told, for example, here in Gwanda, not even a single tractor is operational from DDF. And the cost is $1,000 per hectare, $400 per acre. And mm-hmm. people don't have that kind of money. If they went to private tractor owners, they have to pay almost the same thing, $1,000, but they have to source their own diesel fuel. And it's so expensive. And a tractor, on average, consumes 20 liters of diesel per hectare. If you have 3, 4, 5 hectares, it means you need 6,800 liters. And how much is that? It's about $20 a liter. So you can see people are really between a hard place and a rock. It's not easy. The challenges seem to be insurmountable as we are talking now. And therefore, people have to hope for a miracle perhaps to happen so that at least they do something in their field.
Yeah, okay. Good Swagele. Thank you very much. If you can just stay on the line, we'll come back to you.
Yes, I think we have our first caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi, are you? I want to write straight. Trust me, I know you're very good.
Yeah,
Babaruru, kwa kadi koko araruko.
Ah, kwa araruko akoda kuza shirina ni badinya ya kungo wazendio i ni kuti mvraya kuna ya kaya ni mugo zona.
Mhm.
Asipano timbe umanje. Ah, ndo pagao mambeo esikwa nika embe. Pairuko anuka pacho kudura kwa erukita. hatizi kana mbokwanza kuitenga. Izvo zvukatarisa chaiko vanhu varikwanza kurima ino zvino pari zvino vatorima. Inini ndinotaura from zviri kutoitika zviri paground. Ndiri kwaseko kuminda but ukatarisati kuminda kwacho kwatiriko kuminda yevanhu yaiva kuti varinga ne mafacilities. Asi otherwise vamwe vacho anonga tingatomborara mini izvi zvekurima anonga atori nemabasa avo. Saka kazhinji kacho toona kuti ndo vanhu varikwanisa kutenga mfiyo yacho yekurima nematrega yekuti inogona kusvika kuma 30 liters per hectare. Saka inini zvandiri manje kwezvino kuti ndikwanise kutenga 30 liters the diesel kuti ndinorima andombodikwanisa.
Saka apa muri kurima chii hanzvadzi?
Madi
muri kurima chii mbesa dzipi?
Chibage chati kurima but amaenda kuta roti. Ndinovabereki kumusha vanenge vachidawo mbeu izvezvi kuti varime ifaindi kuti ekutangira chaipo mombe kuti dzitange kusungwa kuti dzinde mumunda hadzizombokwanisa nekuti chikafu chaicho sora chariri kuti dzidye hapana. Saka unotoona kuti kubva zvabva vamugabe wacho pachinzvimbo kusvika iko zvino patiri nhasika upiri humuno muzimbabwe hausati hwatombochinja huchida kupositive side huri kungodzikira. Saka ndozvinhu zviri kutirwadza kuti iyo hurumende yacho yanga yaitawo urongwa hunopa kuti vanhu vari kumusha vakwanisewo kuwana mbeu shoma shoma dzekuti kana vakwanisewo kurima ingava kana half a acre chaizvo zvaitombohanani but ifaindi kuti mbeu dzacho dzinonosvika ikoko dzasvika pakunzi paroda kubhadhirwa mari yetransport pefamily pamwe pacho panogona pachinzi $28 pamwe pacho pari kunzi dollar. How can mapraizi osiyana in same distance mapraizi ekuti abhadhirwa transport yachona pagovernment input scheme zvinosiyana sei chete.
Saka ipapapa imimi kana muri kutenga kuHarare ikoko mbesa dziri kuita mari imomboti pamapraizi then tozopinda pascheme yamataura iyo?
In terms of my price, they didn't get any better. My price, I don't go change almost in daily basis. That's it. Depend on what you are eating about it. But I don't go answer good. They pay us no decision. You will do it. Ten days, you will do it. And you will get better.
Kopa maskim.
Do ba nini aeba?
Pamaskim amata ora.
Ma.
Maskim amata ora ayo. Vanhu vari kukwanisa kuwana mbesa here. Pamaskim ehurumende tinoona vanoti vane smart agriculture ne input ya president iyo. Iri kuwanikwa here mbesa kumamisha?
Right. Iyo ndiri kutaura manje kuti unazvo zviri kuitika kazvafana kuti munhu ari same distance yekuti tokuti yakaseparatwa ne kana kuti 5 kilometers. At least. Pana apa ponzi mbeu iri pano nhasi iri kupiwa nhasi. Asi pari kunzi family uyaine dollar muwane 25 muwane 10 kg I'm sorry ne big grey fertilizer mubhadhira dollar transport pamwe pacho panonzi mubhadhira 28 transport. Saka zviri kusiyana sei panzvimbo imwe chete ndochokutanga. Then iyo hurumende yacho na follow up yavari kuita kuti vaone kuti zvacho zviri kupiwa negwara here ndeipi pamwe pacho pari kupedzisira papinda politics zvokuti vamwe vemaopposition parties mafamilies yayo haasiku iwana mbeu iyoyo.
Saka imi dai maiwana mukana wokutaura nehurumende panyaya iyoyi maiti chii?
Munoziva hurumende yedu chinhu chokutanga chaicho chaicho ka unogara wangoita kunge uri kutaurira dombo because zviripo zvimwe zvinhu zviri obvious zviri kukoneka mwa nehurumende iyoyo zvokuti zvakangofanana nokuti dhokuta oti ari kudawo kubasa kwake ari incapacitated vari kudawo muhoro wakakwana kuti vakwanise kuenda kubasa but vanobva vadzingwa basa. Teacher the same thing anobva adzingwa basa. Nurse the same thing anodzingwa basa. Saka iwewe nhasi murimi kuti uchizokwanisa kusimuka iwe uchibva kuruzevha kumusha kwamupinya wasvotoka uko kugoko uko kufela bhusu kugwatenga kusimuka uchienda kunotaurira hurumende kuti ndokumbirawo mutipewo mbeu negwara unotongoona kuti wasting of time haumboteereri akatodzidza chaichai ari kurohwa ari kudzingwa basa ari kumbunyikidzwa. Saka tifunga kuti hatina hurumende inoteerera chekutanga ngatidetanga tanga taane hurumende inoteerera munhu munomuzimbabwe hazvaitinakira chokwadi.
Aiwa tinotenda chaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka mhararomo.
Aiwa tinotenda tiri mavhilasi.
Ehe mamuchinyatsonzwika zvakanaka babai. Amai Woshiki muripo here panhare? Hello.
Hello, ndiripo.
Ehe, pane zvirongwa zvamuina zviri nesangano renyu zvekudzidzisa varimi vari kumanharaunda nyanya kumamisha panyaya yembesa dzavanokwanisa kunge vachirima dzamamuri kutaura kuti ma short term variety aya.
Hongu kune zvirongwa zviripo zvinoitwa nekuti kazhinji seZimbabwe Farmers Union tinoshanda takabatana nemadhumeni edu. Saka kune zvirongwa zviriko zvinonzi Master Farmer Training ekudzidzisa varimi kuti vazive kuti tiri murijeni yakati, tinofanira kurima mbeu dzakati, mwaka wedu wakamira zvakati, zvose izvozvo zvavanodzidziswa kunyange kuchengeta zvipfuyo, zvose vanenge vachidzidziswa ipapo. Saka vanenge vakabatanawo kuti neveZimbabwe Farmers Union tinoita takabatana tiri pamwe chete. Saka dzidzisa izvozvo zvavari kudziwana zvavo. Vanenge vaine usimba hwekuendawo pakaunganiwa ndo vanogona kurasikirwa nedzidziso idzodzo. Asi vazhinji vacho madhumeni edu arikuita basa rekutenderera. Zimbabwe Farmers Union tine macoordinators edu madictive. Tine mastructures edu aripo paward level chaipo chaipo pane murimi. Anotenderera zvakare achipuwa dzidziso yekuti vazive kuti mwaka wedu wakamira sei, mbese dzinorimwa sei, mapfunde aya atakupai anorimwa sei. Vanogara vaine ruzivo irworwo kuti zvinhu zvivafambire zvakanaka. Saka ndofunga tikedze nepatinokwanisa kuti murimi wese ange aine zivo yekuti azive kuti nguva haisisiri yekutambisa, nguva yekuti mvura kai kana yangodonha pasi takutokanda mbeu dzedu pasi takutotanga kuenderera mberi kuti tiwane kurarama nemhuri dzedu.
Aiwa bata yenyu makadaro. Tina kola vari panhare. Halo kola.
Rakeko.
Ehe, taswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mukoma Donald Mamboma.
Aiwa, makadiko kuRustenburg uko, tipewo pfungwa dzenyu.
Ndofara chose tete. Ndinoona zvangu kuti mvura ndiyo yakutumbuka iyi, asi kuti chinonetsa ndechekuti kana maprize embe wakaata zvari. Muchaona kuti nyika inoita zhara yakakura nokuti vanhu vazhinji varimi vazhinji vamwe vanenge vachibva kune mafumateti anoda mufudze nefetilize. Saka kana maprize achidhura which means murimi anobva kuvhudeti arigona ngowana akakwanisa kukavira zvekuti ashandisa yemudura. Yemudura. Asi zvese zvakuda fetilize. Kuti saka kana fetilizer big fertilizer kana yose bo chemicals yacho isingagadziri fertilizer kana kuna wind mills unogadzika makambani mafertilizer kana zvitesi aya kana kusina which means nyika inoita zhara. Nyika inoita yaita zhara ndo patinozoona zvichidzokera kupolitics vanhu vakuzouya neraisi rechibva kuna China raakushandiswa nezvematonge gwenyika. Vanhu vanenge vane zhara, vanhu vanenge vadesperate ndo pamozoona maparties achiita zvaanoda nevanhu, masangano achiita zvaanoda nevanhu, ndo vanenge vasati vanhu vane zhara. Saka tachingokumbira kana uye tachikumbira kuti kana pane zvezviripo like zvinenge zvinoda kuti kune maprograma ma NGO anombopa vanhu mbeu ee vakwanisa kumira ndoona vamuna vadare vanhu vamuridzimai hoskiri bate
varipanare mori hoshiki vekuZimbabwe Farmers Union
kana beku rikunzi nevamwe vavo vogara pasi chirongwa chacho inonzi presidential input scheme ngatipinde nomaoko yamadhomeni kwete kumakanzera kaivako kumba tichiona tete mavelai kana tikangira ndichaaende kumakanzera zvezvazvo kutoti wabva mumbamani unotsigira bato ripi dei vaitraya kuti zvirongwa zvizhinji zvehurumende zvitake through madhomeni kana sezvekurima kwete zviripi zvipinde nomaparties out zvinenge zvaakuonekwa sezvematongi kwenyika ndo panedambudziko hombe munyika medu. Saka vatraya kubvisa zvo ndizvo zvomaoko yemakanzela kana kuti maoko ana district chairman inge nokumadhomeni
aiwasekuti
zvinenge zvinoi kuti ndo bato ripi murimi ngangopuwa semurimi vanhu vakwanise kurarama bhozi nyika yakaita zhara nyika yakaiyo yakamira sezvizvi ndioni zvinonyatsokufamba tiri mazelai.
Aiwa, tinotenda mukoma, tinotenda chaizvo. Regai titorowo vamwe kola. Tinotenda mukoma Donald. I think we have another caller before we switch to our guest. Hello, caller.
Hello, Mane.
Tiri kutaura nani? Muri kupi?
Nababa, mukasha mukuru wamazezuru.
Ya, makadiko ikoko.
Vangoma vanhuraiti. Ndakutoona mvura irimopembera-pembera isi, pasina chiripo. Mvura yemazuva ano yakaoma, pasina mvura.
Yatipewo pfungwa dzenyu.
Totanga tambotaurira vanhu vese kuti vagare vachitenderera mvura dzavo dziri kuya idzi dzine ngozi, dzine ngozi
sei madaro
kuenda pakurima manyi. Panyika yedu mabhela isisi kuto kukupotara kuna utatua dziza za wawandisa
madziza chiko
tato dziza za wawandisa nekuti urumende kupotara ndio inopinda doti doi inoziva kuti waguta une saga rechibage une chiro harima gorerino vanhu vari vagwengwa but vanotodya vachiita zvavo mombe dzavo chifidwa chiita sevakatema vanoti varungu hurumende yezvino hurumende yacho mabhirazi unoti mushonga wemombe chachayo gorerino vakatoti mushonga wemombe unodhura hurumende inobhadhara hafu yoko hafu yepamini mombe dzinotobatsirwa vanhu vanotobatsirwa matrekta kunobhadhara gavhumende 5 hectares kana uchida kurima 20 hectares vakutozirimira nemari yako but vaiti free government inokupa mbeu yacho nembeu dzacho dzinoenderana neizvozvo vakatora nyika isusu 1980
vankomo
in a wrong way
vankomo batei makadaro mombotaura
zvakawanda kuti urayo nenzara panyika yedu yezimbabwe
aiwa tinotenda asi ankomo mirai mbotaurawo nendevele because ndaramba ndichingotaura imbokuluma ina standakile handiti yakuluma
ehe orit bae orit bae
ehe
yebo ungasinika umbono wakho ye usinike umbono wakho ngalolu da
okay orit mama zvanini ndithe nebhotana lapa siloke zvatsika ndangapinga 2005 then chadide, we are dealing with the farmers. Our farmers are going to try government. The government is there free, no politics, no what. Madam Dumaine, I'm going to in each every district. In Kanyelo, Isigaguye, we are humble to the Gilu 20 countries, Agole family. But we are going to get free. I'm going to get to humble in Kanyelo, and the end of ezvifuweni izvifuwo zvavo zvanyatiswa igavhumendi igavhumendi yakipa hafu wena hafu unga kune drought like drought kunje kunzima inkomo dzavo dzeafa but those who can manage vanobatsirwa negavhumendi our government ekaya yezimbabwe is totally not there ebantwini vona votwa mafarmers union vanova they are not farmers union akunjeli mavelas I applied for land engangifuna ukwenza to display in zimbabwe my skill my talent engangifuna ukwenza ezimbabwe is still starting for the commerce of Dagen. By Ungakam Tiabuza, I'm telling you, there is no land. In the end, the Bashankers, why they are not using that land? About the Afghan, now Ubutin is a marvelous. Ubutin is the Sandegide, Ufuze, Ube Ubaba was with a Cholocho, was Rimba, Chenambuya, Narabo Garabas in the brain. But what you remember by the one in the much Babi Bachikuta? When I was for one man in the land, the question would be pinned or end up. Ngurachingora ndoto ziva kwese kwese kune chikafu but our government it is still flying doing not even zvisina nebasa rechitatambura zvasukeka
aiwa tinokutenda imkwasha wamazezuru
tikamuzela vantu from dot to gogo lomntwana bonke vatiwe print angelo
aiwa tinokutendai
akuite zimbabwe abati abazifundisa ukulima ifod abalingisi bazifundisa ukulima iinkomo zabo zawulima iindumba zingazalanga lima umumbu ungazalanga ugcine ugaye uyethenga imolasesi uhlanganise uthenge konke konke kukhona okugcina inkomo asizifundisele ukusaplimenti izifuyo ezimayeni ukwenzela ukuthi ningacuzi ngazi ungu-100 yakuseli 50 uyirimeni with 350 zakhuluma siya phambili yabongabantwana bakababa
hayi siyabonga izixwayiso zakho kuyancomeka njalo uhulumende weBotswana akwenzela izizalwane zakhe
I have done a lot for matwana farmers bakwazi is very talented bangazi ukuthi sesibancedise safika zabancedisa banothile sabancedisa
yebo ke hayi
bezimbabwe ababe free bekhulula umuntu wonke sizilime noma babelima in a drought season but babekowa babekwanisa ukuthi bavune
hayi kuhle ukuthi labelana ubuciko labo labantu beleBotswana khona ngapha sesibuya kuwe mnumzana Mkandla uthi usuzwileke abalalela ezigabeni eziningi zelizwe bekhuluma uthini ngabakukhulumayo ngoba abanye bangani bathi izulu likhona kodwa ingxaki inhlanyelo kuphela kungani esigabeni sakho khona ngapho kunjalo
hayi ngiyabezwa abantu benkosi angithi ke owezulu vele kuya ngama region angithi ngabona abantu bayakwazi ukuthi leli lizwe leZimbabwe la ma region esingathi awezulu amahlanu 1 2 3 4 5 thina ke ngama eMandebele ku region 5 oyikuthi vele izulu lakona lilutshwane asoze lize lilingane labo region 1 labo 2 ngakho ke sikukhangele konke khona usiyakubona ngoba yethu i-region ayisiyo ukulima lima ngiyokufuya izifuyo inkomo imbuzi izimvu kodwa ke ngenxa yesomiso lesebesikhona ziyaphela akula lo ncedo oluthiwa abantu vele kalukho abantu bayazibonela bodwa kunzima sandekile lo mavelas ukuhlangana labantu lapha ngiyavumelana laba abalenhlanda lingabe lilile kodwa njengoba besitsho lingazelini bazakhangela umdaka usoma ngobana inhlanyelo kayithengeki ekahulumende layo kwezinye indawo iyafika kwezinye indawo kayifiki lanxa ifikile inhlanyelo yakhona lo mvundisi ifertilizer kuphiwa ngesingunde ngunde kakuqedakali vele indaba yonke eyokulima le kayicaci kahle ngiyabonga lubaba okhuluma sebotswana ukuthi izinto zokulima mazingaqondani labameli babantu ngamabandla ezombuso ngakuye kubalimisi ngobana yibo okumele babe lolwazi lokuthi kuhamba njani kodwa elakithi ilizwe vele likukhohliwe konke lokho liqinisa kakhulu ukuba abantu bazuze amandla okubusa kuyelani lokuthi abantu badubeka okungakanani kanti bakithi abantu lonyaka badubekile khona bezadubeka lingaze line khona ingabe lakhona emashonaland lingana inhlanyelo bazayithatha kobani ngoba iyadula imali kayikho
ye manje ezinye izixwayiso ezinganikwa abantu iziphi sizwile-ke ubhudiwele eBotswana sithi yena kukhona abantu abangakulima lanxa izulu lingekho njalo lololunye uhlelo-ke abalithi ngugashombo bona lona lunjani kathesi
ye hayi bakhona-ke sengengeza labalimisi besithi abantu kabahlanyele ugashombo lokho okuhlanyela nje uthanda ikhubana kutshaye umzila ufake inhlanyelo phansi ungazihluphi ngokulutshwana kumbe lukhula kumbe yini uza kubona usuhlakula ye bathi kuyasebenza-ke lakho khona lokhu angithi vele esintwini lakho akula muntu ongaphuma ukuhlala engenzi lukho kwangcono ulime sona isivande sangekhaya kulokuthi uzilahle amathambo uzithele amathambo uyekele ukulima ngibone ngathi lokho lakho labe eselime khona lanxa kusomile njengakhathesi khona lokhu abantu abaqalange baphosele inhlanyelo umlimi kakhalalelwa abanye bazadobhadobha kodwa isiyo ndlela yokulima engathi thina yindlela ezanika abantu isivuno sokuthi bavune bafake sibile eziphaleni bamelele umnyaka olandelayo kunzima kabenze njalo abantu kabenze okungabasiza owanonisa ingulube kakwaziwa abantu kabazame imizamo yonke nje laba abalayo inhlanyelo njengoba ngithile inhlanyelo balutshwana abalayo ngoba iyadula lalo ukuthi ayi-presidential scheme kwabanye vele kayifiki kabazame imizamo naleyo abalayo siyakhuthaza-ke laba abenelisayo kabancedisane abantu bathenge inhlanyelo lanxa beyizakhamezi bongomakhelwane bangathenga umoyi 20 kg bahlanganise imali bebathandu bebebangaki kulo lalo uzathola omncinyane aphosele ingabe kusesivandeni angithi kula masimu amakhulu la masimu amancinyane abantu bangazibapho nguyekela nje ngoba bangamelela uhulumende ukuthi uzabancedisa lo nguhulumende ojombileyo kayikho into azabanceda ngayo kabazisize nje abantu benkosi benze khona khonanokwakudala kwamalima okuphathisana emakhaya
yebo-ke ngizwa kuthiwa silo mlaleli lapha kodwa ongafakanga inombolo zakhe umfanelo kafakanga-ke ikhodi ungafaka-ke ikhodi yakho ngoba sikwazi ukuthi kuliphi ilizwe kodwa mnumzana Mkandla kuyini okunye abantu abangakulima yini okungayisikho mumbu ngakho njalo ubona ingane ezigabeni kwezinye indawo okunjengabolupane labowanke abalima inyawuthi bangcono yini inhlabathi yakhona ngapho ivuma siphi esinye isilimo
ye nxa usukhuluma ngabolupane kusiyale kubowange yindawo ezishisa kakhulu lenhlabathi yakhona eyinye ilivuthevuthe yebo kwezinda ungathola nje amahlaba uthole lezi dakanyana ngokuthi abantu bangalima wona amabi enyawu kulokuthi bapho ngihlala nje lezo ke zingcono zingabo ziyavuma vuma ngoba mina hayi ngangahlala kakhulu endanzela ipani ngiyabona sibili abanye babe phosela amabele lenyawuthi bo itweta leyo labo makutha labo bani bani bangazibama ngomumbu wodwa ba umumbu uvele uyakhathaza lawo umumbu nxabe hlanyela babuze balimisini bahlanyele lo ovuthwa masinyane ungaba lentanga eyimbinhlamvu ezincinyane kodwa ke bangazi bagijimela lo esakhula thina siwubona ngabagijimele wona lo othi uvutha masinyane olenhlamvu ezincinyazanyane singazi sama ngomumbu kuphela kodwa sizame ukuphosela la inyawuthi uphoko amabele akufanani uzavuna uza kungenza lapho ungakungenza khona kabazame ke bathi umumbu bathi inyawuthi bathi uphoko bathi amabele bathi ndumba kuningi nje khonke abangakulima nje endanzelipane la kubo Joshulo balaka ukuthi balima ne-sunflower ngobana ikhanya iyavuma kuleyana indawo izikhathi eziningi njalo yo-sunflower asiyo zilimo ezifuna impophuma zamanzi ziyavuma nje sengike ngabona abanye bezama uzilima iyakhule endaweni zaselifani bojotsholo usiyakubomzola
mhm hayi siyabonga ulwazi lonke lolu oluphakela abantu ngabe ubambe khona pho sizaphenduka njalo ku
aiwa tombo chingamidza Thomas Ndemera ari kuti maswera sei kutete ari pa Facebook page yedu ye VOA Shona Ketsiwe anjangome hanzi disciple madanire no ari kutaura pana pa ndofunga vari ku exchange nemwe munhu Crispin Makowa ari pana pa ari kutaurawo honorable Tinashe Hove vari kuti good day I'm watching you from South Africa Venancia Dzimbiti hanzi mbeu yadhura nema fertilizer zvekuti dai takatisotenga nyika iri kurema zvekuti zvese zvafa kani vari kuchema chema vachiti dai vakatenga kudhara Samuel Gwazi ari kuti muri seiko vateereri nevashamarari vese vestudio 7 I watiri wadi mami masi musariranzi ko mainputs ndeya president here ekumba kwake o akatengwa negovernment funds Mike Leopatra liwai vari kuti tipindewo vanasisi on point vatiwo futi ndiri kufarira zvataurwa namukoma Donald top fan yedu Tanakasi wawo ari kuti zvakamira seiko aiwa pano nhasi tiri kutaura nenyaya yekurima tomboenda kwamuri amai Hoshiki pane here yambiro yamungapo kuvarimi pari zvino takatarisa panyaya yekunaya kuri kuita mvura uyezve zvamataura zviye zvekuti pane mbesa dzinofanira kunge dzichirimwa panguva iyo ino kunzvimbo dzakasiyana siyana
chokwadi ndinoda kunyanya payambiro kuvarimi vedu kuti mvura payatona yaizvozvi ngatitokandaimbesa pasi tisamirire kupira mvura mazita zviya kuti hanzi ii ndeyekukora hundi iyi ndeyebumharutsva kana kuti tichamirira mambo kuti vatenge vatiti chibaya yemagejo nguva ndiyoyi ngatichitokandaendesa dzedu pasi tichitogadzirira kutoona kuti nguva yachona haitimiriri mvura inenge ichitoenda ende mwazi anenge ichitofamba saka ngatikande mbeu dzedu pasi ende ndoda kungotenda kuti mbeu dzakapiwa vanhu nepresidential scheme iyi zvizhinji dzachona dzima medium maturity nemaearly maturity yekuti dzinotibatsira dzikuenderanawo nemwaka wedu yatinawo saka vanhu ngavatokurumbidza kutokanda mbesa kunyanya medium maturity inoda kurumbidza kukandika pasi kana zvichizoita zvemasvondo anotevera vachizoisawo maearly maturity zvichidaro zvinotibatsira kuti tikurumbidze kuwanawo gohwo rinenge riri nani kuti tisazorai mhuri nenzara ndezvandonyanya kukurudzira zvakanyanya varimi veZimbabwe.
Mhm. Ameno kana muchigona kuti momboti dambu nechirungu. Toti what's your advice to those that are hoping to perhaps go into farming or to at least grow some food for their family looking at the rains that have just started?
I'm just encouraging all farmers in Zimbabwe to put their seeds in the soil just right now. They mustn't wait for the rains for next week or 2 weeks to come. But now, the time is now to plant our fields, to put our
our seeds. When we are putting our seeds down, let's use that sort of fertilizer. Let's not put it when the plants are out. Maybe we will not be able to have a good yield. You know, basal fertilizer works in the soil. So I just encourage all the farmers to plant using basal fertilizer when you're doing the planting.
What about the prohibitive cost of the actual seed maize or seeds? You were talking about short-term varieties. How can people go around that?
Can you come again?
People were complaining about the cost, that they are not able to access seed maize because it's very costly. But you were also talking about other short-term varieties. What advice would you give to some of those people that want to go into the short-term variety? Oh, I think we've lost a star. You can go ahead.
Yes, coming back to you, Mr. Mkanda, do you think the government is doing enough to alleviate the problems facing the communal and commercial farmers?
Honestly, without sounding political, I think the government is not doing much. Because recently, the Minister of Finance talked about a surplus of some billions of dollars. And on the other hand, everyone says Zimbabwe's mainstay should be agriculture. We didn't see a cent of that surplus going to agriculture. And therefore, the government seems to be just paying lip service to agriculture. It is the mainstay of this country's economy or for its GDP. I think the government really is at sea, at sixes and sevens, when it comes to sustaining the people's livelihoods through agriculture. I'm convinced the government is doing much. I think the government really should have long-term plans to look after its people. There should be seed reserves. The government should use that surplus that it's talking about to subsidize the communal farmer. Those times are really hard. And I think they can also come up with some other schemes if they put their mind to this thing to assist the communal farmer. I'm worried about the communal farmer because the communal farmer is at the bottom rung of the society. And if they don't plant anything, the government will be burdened by trying to source food for them. As you can see, 5-7 million people are in need of food aid. So the government should avoid such scenarios by assisting, subsidizing the communal farmer so that we have enough food reserves. So that during time of drought, people can at least have a month looking after themselves than looking at the government all the time, be it a good season, a bad season as regards rain. The government is not definitely doing enough. I don't know why. Perhaps they would, if this creature called the government would answer, they would know. They're doing nothing, absolutely nothing. Sorry, I do not take a lot of time. Now look at livestock in my south. In the past, I remember, people would be asked to take a few number of their cattle, put them on a rail, on a train, take them to the Midlands or other areas where there were pastures, so that at least the national head would be taken care of, and the cattle would go back to their places of origin, perhaps in time for the people to plow, use them as trust power. But this government is just as clueless as what they must do to sustain, to help, to alleviate these problems that the people face. There is no planning at all, and I think perhaps they don't have enough political will. Perhaps it's to their advantage, so that at the end of the day, they can control people for their own political ends.
Yes, and if the economy is the problem, today the president is in Dubai at a business meeting, and a few hours ago he just tweeted that in Dubai, sharing our story and incredible potential with entrepreneurs and investors, particularly in the crucial sectors of fuel and power. I will continue to toil both at home and abroad to put Zimbabwe back on its feet. So we see quite a number of programs that the government says it is doing. What we are waiting for is to see the impact, because the government says they are trying hard enough to resuscitate the economy, which is causing all these problems in many sectors, including farming too.
Let's take our next guest. We have Wanda Chabikwa of the Zimbabwe Commercial Farmers Union. Talk chingamizai pachirongwa vachabikwa. Taka tarisa mwaka uno. Zvizva mungati zviri kutarisana neavo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachidyara mbesa pari zvino.
Mwaka wedu uno watanga izvozvi mvura pakati pemwedzi uno mvura yanaya chaizvo zvakasimba. Yatioti mvura yaturuka zvezve. Tiwa yaturuka chasara. Ndechekuti vari mishungu dzokurima sezvo vanoda basa ravo ndirokurima. Shungu dzakara dzirimo tingoshingairawo mvura yanaya. Raishingairawo vari mvura ichishingairawo dai mvura yanaya tirime. Asi dambudziko ratinaro. Ndirokuti tinozviwana sei zvokurimisa izvi. Tinozvitenga nei, tinozviwana sei. Ndopa tikamira tiri ipapo. Vamwari vachizvigona asi ruzhinji ruchigomera.
Makatarisa imi imbesa nezvimwe zvakadaro zvakamira pamari dzakaita sei? Sekutaura kwamuri kuita pane vazhinji vangu vari kuya pano vari kutaurawo zvamuri kutaura izvozvo. Mari dzacho dzakamira sei?
Vanotitengesera zvatinoshandisa. Vanotengesera fertilizer, mbeu nemishonga yekurimisa. Zvisanganisa atioti mapasi zvatinoshandisa matrakta zvatinodyarisa nepeturu nedhizeri zvatinoshandisa vese vari kufamba nemapuraizi avo vachingoenda neus dollar vachishandisa interbank. Asi murimi manje mari yake yaanga achiwana haisi kufamba nereti iyoyo, saka zvadzokera murimi akuwana mari shoma. Asi kwatinotenga uko mari haisi kufambidzana nenguva. Asi mari yekuita mhongo mama murimi haisifambidzana nenguva, saro dambudziko ratinaro iro.
If you can just tell us in English, what are your members facing currently when it comes to the planting season? Has it started yet? And what are some of the challenges that they are currently facing right now?
The farming started in LA. It was supposed to start on the 1st of October 2019. For those who can irrigate, with our first irrigated crops, we started them in October. That's when we started our farming season. But we were waiting for the rains. Rains have come. We're not quite ready because we currently have a challenge of affordability. Having farmers being afforded to have the affordability to acquire. One, first of all, is to repair and maintain equipment, tractors, implements, and so on, where the prices of those implements are going up at the previous rate at interbank. And looking at our seeds and fertilizers and agrochemicals, the prices, they are moving at interbank, but the farmers income has not moved at the same rate. So that means our challenge is now the farmer is unable to fix the income levels and the input level in terms of prices. The farmer is finding it actually dwarfed.
So have you approached government? Pane zvamambo itaire kutaurana nehurumende panyaya yezvemhingamupinyi zviri kusangana nevarimi?
Yes. Takataura pane zviurongwa hurumende hwanga huripo makore matatu apfuura. Vainzi special program yechibage, special program yesoyabhini, special program yetombotaura yenyaya dzembeu dzorimwa munguva yekunayako mvura. Program iyi yakatanga gore rekutanga yakafamba zvakanaka, varimi munyika ikarima zvakawanda. Gore rechipiri pakasanganwa nekutanaya kwakanaka kwemvura, asi zvirimwa zvakabuda. Gore retatu zvakada zvidzikirawo kunaya kwemvura. Saka gore rino manje bosi takati isusu kuti kutanga chirongwa ichochie, ndisu pamiri varima ndauti varima kamira chepaground varima ndauto batirwa vane shungu dzokurima asi havana homwe yavo yavangwasa kuti varime nayo saka taka chirongwa chazodzi chiripo asiyavube saka tikutaura kuti dai mabhengi acho akachizwisisa zvoita varimi vakachigadzikudzawo pfungwa kuti ukama hwevarimi wedu nemabhengi sevachokwadi pamberi pamwari hwakashata nezvakaitika kumashure saka ndozvatiri kuedza kuti umbiridze mazuva ano mabhengi acho vanzwisise varima vatite orit gavhumendi zvayatiyo dzisapa garanti zvinogorevei zvinoreve chii varima handei pane kutaurira kuri kwasi zvinhu zvichiitika hazvo
aiwa mombobata makadaro vachabikwa star
yebo ke sizwile laphana ubukhuluma umbono obalulekileyo mnumzana Mkandla ungakhuluma njalo okukhulume ngesingisi ukuthi kuyini ke abanye abantu abangakuhlanyela khona ngapho esigabeni seMathabeleni South lapho kome khona kakhulu nxa izulu linganiki kangako njalo siyababona abantu bekuvuma yini lokho kumbe isintu sabo sabe sithi hayi nxa ungalimanga lokho kuyafana lokuthi awulimanga
ye hayi ke ukhulume kahle ekugcineni ukuthi isintu sethu thina iningi lethu laba emaNdebeleni sivele sazi nxa sisithi siyalima esikucabanga kuqala ngomumbu lanxa izulu lililutshwane umuntu uthi nxa ekhuluma ngokulima uyabe engqondweni yakhe eqala ngomumbu yebo sebekhona abanye abathe gqaqa abalima mhlawumbe amabele njengenyawuthi uphoko lezinye izilimo nje ezincinyane ezingabalethela mhlawumbe inzuzo lanxa bengasoze nje mhlawumbe bazifake ezifaneleni into ezinjengendumba kwezinye indawo kulalokho kuba yi-sunflower kuyavuma ngibona endaweni zawubodotshololo ematinoto siyawubomzola izidaka zabo zingathi ziyayivuma i-sunflower kodwa-ke iningi labantu vele bakhuluma ngomumbu ngiyabona njalo lalapha egwanda ungahamba endaweni zakubochongwe kuyafica sibili amasimu kungamabele wodwa ngakho-ke abantu abanye sebezama ukuthi bahlanganise inhlanyelo zabo ukuthi bangaze bafa kanye futhi kungafa lokhu bavukele kokunye lami ngiyabacebisa-ke abantu bakithi ukuthi kabazame anxa ungaba umfolo kumbe lokuthiwa umgeli odwa mbembili bafake okunye bazi bafaka umumbu wodwa yebo kuhamba kula muntu wesindebeleni ongalima engalimanga umumbu kodwa-ke mina ngombono wami lezulu leli elikhayela kangaka abantu bakithi kabafuni ukulima-ke lezinye izilimo babuze labalimisi ukuthi kambe xa ngalima lokhu kuzahamba njani xa besesekhona abalimisi nxa labo besesele nhliziyo yokusebenza kodwa abantu bangaze balela emunzini kuphela ngabawulime kodwa ngabaphosele lokunye onduba amazambane landani sengitsho lawo amakhabe bazazuza kuyizuzanyana
sibongile kakhulu umbono wakho-ke sinike-ke omunye futhi umhlonitshwa ithuba lokugcina lokukhuluma mavel
vachabikwa motipawo mazwenyu ekupedzisira chirongwa chedu chaakusvika kumagumo kune varimi vakateerera
varimi nyika yedu yezimbabwe upfumi hwayo hunobva mukurima ngati tebasa redu ngatitaurei zvatizvinoti parikutiomera ngatironganei soko redu rifambe richienda kumahofisi eunion tinzwe zvamunofunga tinzwe zvinokunetsai tikuudzeiwo tibatsirane kuti pakadai famba isososo musatambure maningi ngatifambei tichiziva kuti ndisu takabata nyika basa redu nderekurima hatisi kunyengerera kuti tirima iwa vatibata guru nyika yedu yakaupfumi hwayo hurima saka ngatiendei mberi nazvo zvinofunga izvozvo
aiwa tinokutendai chaizvo apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vawanda chabikwa vezimbabwe commercial farmers union tanzwa zvakare bva kuna amai margaret hoshiki vezimbabwe farmers union sa
sivonge njalo incwethi kwezokulima umnumzana thandeko zinti mkandla olivalelisayo ngusithandekile mhlanga
and I'm marvelous mhlanganya who is saying have a very good evening let's meet again on let's talk tomorrow